mushando kuita kurikanganisa mashandiro ebusiness COVID. Aisa America yoga dzimwe nyika dzakatowanda dzavhara mapostal service kana kuti dziri kushanda on limited basis. Tsamba dzakawanda dzinofamba nendege fanika mapackage atinotuma maemail makuria services ese anofamba nendege. Mukatarisa nyika dzakawanda dzavhara air services. Vamwe varikuita ma 21 days, vamwe varikuita mwedzi, varikuti no air travel. Saka iyo America yacho inenge ichitadza kuti tsamba dzifambe dziende kune dzimwe nyika, asi domestic tsamba dziri kuenda, but international part rine ma disruption ari kuitika.
Izvi munoona kuti zvichabata sei zvemabhizimisi uyezve nokudzidzana kwevanhu pasi pose?
Zvichavhiringa mbichana. Mazuva ano chiri kwakanakira kuti vanhu vanoshandisa maemail, asi pakutuma mapackage apa vanhu vachavhiringika, pachatoita madelay. Asi zviri kuwanikwa kwese, hapana zvekuzviita. Its better kuti munhu uve uri safe than sorry.
Kana takatarisa Zimbabwe, munoona sekuti zvichaita mutsauko here izvi?
Handifungi tsamba dzechibva kuno kuAmerica pane mutsauko, asi extent yacho kuti inenge yakanyanya handina mashua kuti tinonyanya kutuma tsamba dzakawanda here mapackages between America neZimbabwe. I'm not sure kuti dzakawanda zvakadini, asi pachatoita mutsauko unenge uripo, especially kune vanhu vemabhizinesi.